Ian
Ghost Magician
King Shad
Tirezi randire ka unge fisherman Fisherman Ndabona na mudenga unge Peter Pan Peter Pan Sister mudabu ndiputira den Takamu na manasikana
Asumbuda
Tirezi rajonga rason wana Lucifer
Asumbuda
Ali yota manasikana
Asumbuda
Ala fundura mfura kunge mura
Ndinozwa futsi kumerera aho ndikakuona ndinozwa miri kunyanganya aho kubata nokuti dzibede kundifungidza chitekete tiperudo ndikokote ndidye kuti pepepe kufamba kunenge kuchukucha kufamba uchida kufamba kunenge kuchukucha kufamba uchida kufamba kunenge kuchukucha kufamba uchida
ndakamwa
This part is for all the fans to dance. Ghost the magician. Show them the style. Show them the style. Chigosti.
Urimeni pakutambisa ngasingeni. Wakasenga uri mukuru wekambani.
This girl is new, Mr. Maku.
Throw the phone.
Ndichamudeza kuti my baby boo.
Avarisa bawa, avisa eti machawa
Aimba sawa sawa, kupeka butsu pakrawa
Takamuona mwanasikana
Asumbuda
Tirezi rajonga rason mwana Lucifer
Asumbuda
Aliyota mwanasikana
Asumbuda
Alofundura mfura kunge murambizana
Asumbuda
Kumuzora ikoko, toimba baba ingo
Shalinsha yalansha, shalishin ting, pungjamuwa.